Mapurisa emuchinhoya anosvikazana ange ari mumarori akumobata tunge muromo kuenda papurazi reOld Citrus Farm apo atanga kupisa dzimba dzevanhu vanonzi vagere zvisiri pamutemo. Zvinhu zvakawanda zvinosanganisira midziyo yemumba, huku pamwe nezvirimwa zvakaita sechibage zvapiswa sezvo vakawanda vasina kuwana nguva yekubvisa zvinhu mudzimba. Mumwe apisirwa midziyo yake ndiamai Norest Mapie avaudza Studio 7 kuti varasikirwa nemidziyo yemumba nezvipfuyo.
Ndarasikirwa nemidziyo yakawanda, mibhedha, mawadhiropu, izvo zvindikutongotarisa pombi yangu kuti ndione kuti iriko here, magumbeza, zvokudya, chibage, chimwe changu rasikarasika, hembe dzevana.
Amai Mapie vanoti vakauya vachitsvaga munda vakaudzwa kuti vagare papurazi apa matsamba eugaro kana kuti maoffer letters achagadzirwa.
Isusu takangouya kuti titsvaga minda ndobva tawana minda, saka process yange iri yaitorotewa process yekuti vanhu vaone kugara zvakanaka kuti tiwane maoffer letter.
Mumwe apisirwa dzimba ndivaJames Zware Hwanashe vanoti mutsigiri webato reZanu PF akatovhotera bato iri asi vave kubatwa neserikweruoko.
Tichingopedza kuti tapedza kuvhota tahwina kuda mazuva mangana hapana kana mwedzi tingopedza kuvhota chibuda vanovanosanganisira vanovanosanganisira cheya weprovinsi cheya weprovinsi vaina vachibvisa vana vezanu pf vakahunisa chinhu.
Izvi zvatumirwawo namai Lilian Gasha vanoti chinorwadza ndechekuti vave kunzi vabve vapedza kuvhota.
Tiri muZimbabwe, ndobva muZimbabwe ndina South Africa zinokobhiya, ndiri muZimbabwe macho ndo munyika mangu
zinokobhiya,
zvangu vai zinokobhiya yacho apa ndataka asi president varipo
ndobaba venyika
ngavatipe pane maoffer letter pane maoffer letter kunzi hakuna pari zvino offer letter chaichai iroti.
Mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita ane mwana ari kuita grade 7 anoti mwana wake akanganiswa kunyora bvunzo.
Mudzimai vanga vakatipa tsamba ndisoni zvinozoti vana vari kunyora exam ne takabva nevana vakaenda kutown vakaenda kuchikoro, saka mumwe zvindanyora ndobhadhira mwana wangu kubva grade 1 kusvika grade 7 mwana uri kuzvapfuta education yacho yepedzisira anozovei mangwana.
Gweta riri kumirira vamwe vevanhu vari kudzingwa vaFortune Murisi vanoti vari mubishi kuona kuti gwaro riri kushandiswa kubvisa vanhu ava nderechokwadi here.
Ari kuvadzingaka ari kuclaima ane kutoda yakabata nditi saka isusu maclients angu wanted to know kuti kutoda iri kushandiswa yakamira sei the conditions of that court order that's the main issue yaida kuzivikanwa iyozvo.
Asi gweta ravachiyangwa vatungamirai Chamutsa rabvuma kuti mapepa ari kudzingisa vanhu ndechokwadi sezvo mutongo wakapiwa makore maviri apera.
Zvechokwadi rajena zvakaitika nezvokuti nhai yakaitwa mumatare samutuyezi ako yaitwa nana tuyezi vamwe vacho ava vakambuikidza kudare rehaikoti vakwizogarira haikoti vachiri ejenti yemaapplication maapplications avo akadismisa nehaikoti kuchinoni.
Nyaya yekudzingwa nekupisirwa zvinhu papurazi reOld Citrus Farm yave nenguva ichiitika zvikuru mushure mesarudzo asi pasina zvinogadziriswa. Mapurisa anoti ari kungotevera mutongo wedare kuti purazi nderavachiyangwa. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti purazi nderavachiyangwa muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.